manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri njira 19 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 60 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, iro zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 90 93 kana kuti 773.
Kutarisira kuti tugi mukosi dhamu redu guru munyika kutanga rava kuspila. Kuspila kwaro toreva kuti huye above normal flows in the tugi mukosi. Saka ndapota vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzakakwirira vachengetedzeke zvipfuyo zvichengetedzeke. No situation yatiri.
Vanhu vekumasvingo vatarisana nemafashamu zvichitevera kuzara kwaita dhamu retokwe mukosi.
Isu tinoti zvinofadza kuti transition iri kuenderera mberi. Mirishonga ise yaitika inotiratidza kuti demokrasi chinhu chinofanirwa kubatiwa somuchechi hachisi chinhu chokungo.
Mutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden votoreswa mhiko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi tinotanga chirongwa chino nekupa urombo hwakadzama kuna vatapi vamatanga idze vekuMidlands ava nezita ratakaisa pamazita evanhu vatakati vakanga vafa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wechishanu manheru. Nyaya iyi takaiburitsa nemusi wemugovera. Chokwadi ndechekuti vamatanga idze ava vakambove nhengo yeZANU-PF muNational Assembly vapenyu. Takataura navamatanga idze mbune nemusi wesvondo uye nezuro tichijekesana pamusoro penyaya iyi. Tine urombo kuna vamatanga idze, mhuri yavo pamwe nehama neshamwari dzavo nevose vakanzwa zita ravamatanga idze riri pamazita evanhu vatakaburitsa nemusi wemugovera tichiti vakanga vafa nechirwere cheCOVID-19. Vamatanga idze vapenyu, vamwe vose vatakaburitsa mazita avo vakashaya zvechokwadi nechirwere cheCOVID-19. Vanhu 60 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 90 93 kana kuti 773. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakafa vakawanda pamwe nekubatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare 330 nevapfumbamwe kana kuti 339 uye vakafa muHarare chete 36. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti Zimbabwe yava nevanhu zviuru 29 27,892 vabatwa nechirwere ichi. Vese 600,670 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuchirwere ichi hwasvikawo pazviuru 10,392 kana kuti 17,372 mushure mekupora kwevanhu 660 nezuro wakare. Vanhu vachiri kunetsekana nechirwere ichi vava zviuru zvipfumbamwe 940 kana kuti 9,747. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamilioni makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti vadarika 96 million uye vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo mamilioni maviri kana kuti vadarika 2 million sekutaura kweJohns Hopkins University. America ndiyo yanyanya kuvhiringwa nedenda iri zvichitevera kubatwa kwevanhu vanodarika mamilioni makumi maviri nemana nemazana matanhatu ezviuru kana kuti vadarika 24,600,000 uye vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana mana nezvisere kana kuti vadarika 408,000. Vapora muAmerica vadarika mamilioni gumi nemana nezviuru mazana mashanu kana kuti 14,500,000. Hurumende iri kuyambira vagari vekumaruwa ekwachivi, Masvingo South nechiredzi vanogara kuzasi kwedhamu reTokwe Mukosi kuti vagadzirire kuenda kunzvimbo dzakakwirira sezvo dhamu iri rave kuzara zvekuti rinogona kupfachukira kukaita mafashamu sezvo mvura iri kunaya zvakanyanyisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Bazi rinoona nezvemvura munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA razivisa kuti dhamu reTokwe Mukosi rava nemvura inosvika zvikamu makumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 86%. Hurumende inoti mvura yemudhamu iri yakakwira zvakanyanyisa kupfuura zvayakamboita muna 2018 apo rakasvika pazvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 78%. ZINWA inoti mvura yemudhamu iyi yava pedyo nekupfachukira nekudaro vanhu vanogara kuzasi kwedhamu vanofanira kuchenjerera upenyu hwavo pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Sachigaro webazi reCivil Protection Unit muMasvingo vaJefta Sakupwanya vati hurumende yakatotanga kuita zvirongwa zvekushambadza chenjedzo kuvagari vemunzvimbo idzi kuitira kuti vagadzirire vasatambire munzizi dziri zasi uye vagare kwakakwirira kuitira kudzivirira njodzi sezvakamboitika pamafashamu edhamu iri mugore ra2014.
Kuti kunaya kwaita mvura uku tiri kutarisira kuti Tugwi Mukosi, dhamu redu guru munyika, ritanga rava kuspira. Kuspira kwaro zvinoreva kuti we have above normal flows in the Tugwi Mukosi. Saka ndapota vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzakakwirira, vachengetedzeke, zvipfuyo zvichengetedzeke. No situation yatiri.
Vasakupwanya vati hurumende yakatosarudza nzvimbo dzekuendesa vanhu kana mafashamu aya anyanyisa uye dzimwe dzacho dzakange dzakatosarudzwa paida kuitika Cyclone Charlene mwedzi wapera. Mutauriri weZINWA amai Majori Munyonga vatsinhira vachiti vari kushanda nemamwe mapazi ehurumende kusanganisira reCPU kuita zvirongwa zvekuzivisa vagari zvavanofanirwa kuita. Amai Munyonga vati vakatotanga kushambadza mumapepanhau nepfenyuro pamwe nemabasaisai kuita kuti veruzhinji munzvimbo idzi vawane mashoko aya akakoshera upenyu hwavo.
Zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugwi Mukosi, isu veZINWA sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana-siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu reTokwe Mukosi. Tiri kushanda neCivil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete neMinistry yeLocal Government. Isu seZINWA zuva rega rega tinopa mapazi aya malevels kana kuti mamiriro kana kukwira kuri kuita mvura mudhamu reTokwe Mukosi.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatizirai muzvidziwa vati vave kutyira kurasikirwa nezvipfuwo neupenyu hwevanhu munharaunda yavo.
Isu sevagari vekuno kuzasi kwedhamu nevamwe vari mumaraini ekwangundu tiri kugara mukutya nekuti mafashama akadai akamboitika muna 2014. Tinoziva kuti ane njodzi huru. Saka tinokumbira kuti dai hurumende yatotanga kubvisa vanhu ichivaisa munzvimbo dzakakwirira kana nzvimbo dzisina njodzi yemafashama,
Amai munyonga vati vari mubishi nemamwe mapazi kuti njodzi isawire vanhu uye vari kushandazve nemamwe mapazi ekuMozambique uko kunosvika mvura ikana mafashamu aya aiita mugore ra 2014 mhuri dzinosvika zviuru zvitatu dzakasiyiwa dzisina pekugara mushure memafashamu akakonzerwa nemvura yakanaya yakawandisa dhamu iri rikafashukira vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vakazogariswa kuChingwizi uko kwakanga kusina kumira zvakanaka sezvo hurumende yakanga isina kugadzirira zvakanaka dambudziko iri parakauya kore rino vanhu vana vakafa mushure mekuyeredzwa nemafashamu murwizi rwemutiriki kuchiredzi vamwe vana vakazobatsirwa vapedza zuva rose vari pachitsuwa vavharirwa nemvura vachida kuyambuka ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba
Maguta nemumadhorobha ose ari munyika vanhu vakawanda havasi kutevedzera zvakatarwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 Dzanai Musengi anotiudza zviri kuitika muguta reulawayo
mumwe wevanoita basa rekuchinja mari muulawayo amai Faith Swanda vanoti vanoziva chose kuti chirwere checovid-19 chiripo uye vanozivawo kukosha kwekutevedzera mitemo yelockdown Asi amai Swanda vanoti vakagara kumba mhuri yavo inofa nenzara.
Tiri kuzviona zveshuwa kuti COVID iriko ende tinotoityawo but hatina zvatingaita nokuti ndomararamira tetichitawo ndopatinowanirawo chekudya zvese nokuti titira mhuri saka totongoramba tichitora mutemo tichinda kuti tikwanise kurarama hatina zvatingaita.
Mumwe wevanotengesa zvirimwa zvekudya muna Fifth Street uyo akangozviti amai Mpofu vanoti vanotoona zviri nani kupota vachiita hwekitina gonzo nemapurisa. Kuitira kuti mhuri yavo irarame. Amai Mpofu vanoti veruzhinji vanorarama nekutengesa vakatarisana nenguva yakaoma nekuda kwelockdown vachiti dai hurumende yakwanisa kuvabatsira.
Isusu semavhenda hatina kana imwe source of income yamurikuziva kuti tinowanda. Tinotowana pane izvozvizvi. Manje ndadai so vosvera kuti vachindidzinganisa. Unongotoona kuti kusikufa hapana kuti COVID kunenge chida kukuraya asi kumba kuvana vanenge vachifa nezhara. Dai hurumende yakwanisa kupindira yangotipo kana zvima allowances zvavanenge vachingopawa vamwe vauye massive savings izvozvizvi. Zvaitibetsera zvisingaiti.
Amai Debra Mkasa avanas and traders association vanoti vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzavo havazi kutevedzera mitemo yelockdown amai Mkasa vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti lockdown iyi yakauya zvechimbi chimbi uye vanhu vachangobva muzororo rekisimusi negore idzva pavakashandisa mari yakawanda zvekuti vanenge vachida kuti vashande vawane imwe mari kuti vararame
tange takuona kuti this new normal tiri kushanda nayo zvakanaka takutozvi adjusta tichipfeka mamask tichisanitizer but all of a sudden zvakunzi tigare pasi without notice ndinoziva pamusoro ikoko vanogara nevemining vachitaura kuti aiwa tichamaina zvakati zvakati tichifamba zvakati zvakati ava veagriculture navo ticharima takaisa mamask toita sei but vevendi hatichagari pasi negovernment kuti tirongi kuti tingaite sei saka taichikumbira kuti government gaigare pasi neinformal sector tionisani last year government yakatichatipa cushioning fund yakanonoka kuuya and ikauya ya 600 RTGS isingambotengi chinhu ndofunga vakakwanisa kuti waiwane vakangotenga marovhe chingwa chete but aina kumbova sustainer for a long period saka tinokumbira government kuti ngaigare pasi nesu
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation Vasamel Wadzai vanoti vari munhaurirano nehurumende yekuti ibatsire vanozvishandira pachavo vega kuitira kuti vasawanikwe vachizodakisa upenyu hwavo nehwevamwe panjodzi nekutyora mitemo yelockdown.
Mararamiro atinoita sevanhu vari muinformal sector ndeyekuenda kundotengesa tichiriritira mhuri. So chichemo chedu chatanga tinacho even nhaurirano dzatatanga dzatikuda kuita nehurumende ndedzekuti tiwane rubatsiro rwevanhu vari muinformal sector sezvo vakagara kumba. Tese tinozviziva kuti chirwere ichi chiri kubata munhu wese hachisi kusarudza ende semuZimbabwe marisk acho akakura vanhu vanoto accepta ndozviripo asi chokwadi chiripo ndechekuti kana pasina rubatsiro runowanikwa kumatraders runowanikwa kuvanhu vari muinformal sector zvinonetsa kuti vanhu vange vachirarama vachienderana nemaringe nezvakatarwa zvelockdown chatiri kukurudzira isusu seboka ndechekuti dei hurumende yapindira yakwanisa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame panguva inoi ndiko kuti tikwanise tese kufaita chirwere ichi
vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti maonero avo ndeyekuti veruzhinji vave kunzwisisa kuti chirwere checovid-19 chiri kupararira neukasha munyika asi vanoti chisvambe chiri kuhurumende kuti iratidze kuti yakazvipira pakurwisa chirwere ichi. Veruzhinji vozotevedzera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko ava madzorera. Kurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi patakavabvunza nguva pfupi yapfuura nezvematanho ari kutorwa nehurumende pakubatsira veruzhinji vanotambura munguva yelockdown, vamavhima vakati bazi ravo raive mushishi kutaura nemamwe makurukota ehurumende kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mangwana chitatu, America iri kugadza mutungamiri mutsva vaJoe Biden pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris pamabiko achaitirwa muWashington DC paine kuchengetedzwa nemauto kusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica pakutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika. Izvi zvakonzerwa nekutyirwa kuri kuitwa vatsigiri vemutungamiri wenyika ave kusiya basa vaDonald Trump avakamboratidzira zvine mhirizhonga musi wa 6 ndira kuCapitol Hill kuti vangangodzokorora zvakare kuratidzira uku. Vaviri ava vaBiden naamai Harris vari kutarisirwawo kurangarira vanhu vanosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakaurayiwa necovid-19 muAmerica pachiitiko chiri kuitirwa muWashington DC nhasi. Segadziriro, mauto anosvika zviuru 25,000 kana kuti 25,000 akaiswa kuti achengetedze guta reWashington DC. Ivo vaTrump vakazivisa kuti havasi kuzoenda kunoona kugadzwa kwavaBiden vari kutarisirwawo kubuda mumuzinda weWhite House mangwanani kuitira kupinda kwavaBiden. VaBiden vakabudirira kugadzwa mangwana vanenge vaive mutungamiri wechi46 kana kuti 46, kuchitiwo amai Harris vachive mudzimai wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina muno muAmerica vaisawo mavindidze vanoti vanofadzwa nekuenderera mberi kweurongwa hwekutoreswa mhiko kwavaBiden kunyange hazvo pakamboita mhirizhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoti zvinofadza kuti transition iri kuenderera mberi. Mhirizhonga ese yaitika inotiratidza kuti demokrasi chinhu chinofanirwa kubatiwa somuchechi, hachisi chinhu chokungotoka for granted. Tinotarisa kuti panogona kuva nemhirizhonga inovhiringidza zvinhu zvakadai anytime. Saka zvokuti vaBiden vaendere mberi netransition yokuti vachivaivo kufungamiri ndizvo chaizvo zvinofanirwa kuvara zvichikuitika. Asizve tinoona kuti mamiriro ezvinhu sezvo zvakaita iko zvino hatizivi kuti zvichaendera mberi, saka tinongoramba tichitarisira kuti zvichafamba zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti munhoroondo yekugadzwa kwemutungamiri wenyika muAmerica ndekekutanga kuti munhu agadzwe paine gadziro yemauto yakawanda zvakadai zvisati zvamboonekwa. Zvii zvamungataurawo tichitarisa izvozvo?
Sezvandanchitaura, zvinotitarisa kuti vagari vomuno munyika vanofanirwa kuziva kuti demokrasi chinhu chavanofanirwa kuchengetedza. Endezve zvinotarisa kuti mhirizhonga iri kuitika iri kuenderera mberi. Nyaya yesecurity inofanirwa kutarisirwa muno muAmerica. Masoja awa amataura anodarika angari kuAfghanistan maybe kutofanana nevanga vari kuIraq, zvichitaridza kuti vatungamiriri vari kuona kuti zvava muno zvaanoti domestic terrorism ndiyo nokufanirwa kuva vakabereka kuitira kuti vachengetedze demokrasi. Saka zvinotarisira kuti vari kutora nyaya yakaitika iyi yemhirizhonga seriously.
Munoona vaBiden vachizadzisa here chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro chekubatanidza America?
Ndotarisiro yatingava nayo, asi vachatora chinguva nokuti vaTrump vane masapoters akavavhotera anosvika 74 million and tinonzwa kana tichiteerera mapepanhau enyu kuti vazhinji vamaRepublicans pamasarvey akaitwa vanobvumirana nezvaitaurwa navaTrump. Saka zvichatora kanguva, asi ndinovimba neexperience yavaBiden kuti vakamboshanda muSenate uyezve vakamboshanda savice president kuti vachagona kutanga kubatanidza ikoko kusenate noku house kuitira kuti vano representa vanhava vakwanise kuva vanochinja matauriro sezvo tichiona kuti kutaura kwavatungamiri ndiko kunoita kuti vanoteverera vafunge samafungiro aiitwa namasupporters vatrump
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaisao mavindidze vari parunare kunorth carolina muno muamerica nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees runoti zviuru nezviuru zvevapoteri vemuEritrea zviri kuiswa panguva yakaoma nekurwisana kuri kuitwa kumaodzanyemba kweEthiopia mudunhu reTigray, uye vanhu ava vanoda rubatsiro rwechikafu nezvimwe zvinokosha muraramo dzavo. Hurumende yemuEthiopia iri kurambidza masangano anobatsira kuti apinde achinopa rubatsiro mumakamba ane vapoteri vekuEritrea. Hurumende yemuSouth Africa iri kuburitsa nhau dzakanaka pamwe nedzinosuwisa pamusoro pekurwisa kwairi kuita denda recovid-19. Gurukota rezveutano muSouth Africa Dr. Zweli Mkize vati uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira, asi mukuru anoona nezveurongwa hwekurwisana necovid-19 munyika iyi Dr. Salim Abdul Karim vati utachiwana hutsva hwechirwere ichi huri kupararira zvakanyanya munyika iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudhindwa kwemari yemadhora makumi mashanu kuri kuda kuitwa nereserve bank of Zimbabwe kunogona kupa kuti dhora renyika rishaye simba, sezvo zviri pachena kuti Zimbabwe haina mari yekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvokonzerwa nechirwere checovid-19. Asi gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzodhinda mari yakawandisa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vanoti chikonzero chiri kupa kuti vadhinde mari yemakumi mashanu yemadhora ndechekuda kurerutsira vanhu kuti vasatakure mari yakawanda, asi vachitiwo zvakare havasi kuzoita zvaiitwa kare zvekurara vakadzvinya muchina wekudhinda mari. Mari dziri kushandiswa pari zvino dzinosanganisira madhora maviri, mashanu uye makumi maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vanotenderana neRBZ kuti munyika mave kudiwa imwe mari ine uremu huri pamusoro.
Mari iripo pari zvino yema$2 nemacoins, tichitarisa mamiriro aita mitengo nenhau yeinflation yatanga tinayo kunyanya in2020 yanga yakakwira zvikuru, haisichakwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirikana patingati convenience, kuti mari ikwanise kushanda basa rayo remedium of exchange. So idanho rakanaka, handione padambudziko papfumi hwenyika kana vamangudya vakaprinda mari yemadhola manotes inonga yechibvisa yeRTGS. Izvozvo hazviwedzere money supply munyika.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Izvozvo ukasa $5 nema$10 even tingongwa nema$20 ukaunganidza wesa muchikwama chako, chikwama chozara chazara kudaro, asi mari iyoyo inenge isingakwanise kubhadhira bhazi kusvika kana sei kwaMutare kana kuBulawayo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati kudhinda mari kwakanaka, asi kunogona kuunza matambudziko.
Kuuya kwemari yepepa itsva $50 iyo kwakanakira ndingangoti ruzhinji rweZimbabwe pakuti havachatakure mari inenge yakawanda kana mari ine chitsama anenge ari ma5 kana ma10. Kurota popo unenge uchidawo mari yakawanda uchida kuti utenge kana kuti ufambe nayo unenge wakufambawo nemari shoma. Asi kune rimwe divi zvakaipirawo kuti mitengo yezvinhu inoti kwirei, nekuti zvinhu zvizhinji zvinobva zvangotangira pamari iyoyo, nekuti vanenge vachitengesa zvinhu mimisika yakasiyana-siyana vanobva vangotangira pamari iyoyo $50 iyoyo zvichikwira.
panyaya iri kutyirwa nevamwe kuti hurumende inogona kudhinda mari yakawandisa muzvinafundo. Mugano vati
kutyira kwavanhu hakuna kuipa nekuti vane experience yekuziva zvinokwanisa kuita hurumende nekuti zvakamboitika kumashure. Hurumende kana paita matambudziko inopanika yotanga kupenda mari ichikonsera kusadzikama kweupfumi hwenyika. Asi ndichiongorora mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino neutungamiriri huripo, I think Minister of Finance tese tinoziva kunyange pitaira makore 2 apfuura kuti vari kuita chandagwinyira pakuti vada kuita budget surplus, havasi kuda deficit.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, vamuponda vatiwo
chinonyanyo tichide kugadzirwa panyaya yemanotsi amahombe akaramba achikwira ndechekuti zvinokuzokwanisa kukonzera inflation, nekuti makaona pakauya ma$5 note ne$10 note macoins mabond coins akabva atanga kurambwa nemusika vachiti vakuda mari idzo dzihombe.
Zvimwe zviri kutyirwa kuti zvinogona kukonzera kudhindwa kwemari nehurumende inyaya yekuti mari iri mubhajeti regore rino haikwane, izvo zvowedzerwawo nekuvharwa kwemamwe makambani nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoyambira kuti
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiyo chakakosha kuti deficit iyi tinoita fund sei, tinoivhara nechii deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari mumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kureserve bank zvinhu zvedu hazvifambi.
Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambirawo hurumende kuti isadhinde mari yakawandisa sezvo zvichigona kukonzera kuondomoka kweupfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kupararira kweCovid-19 kuri kuisawo vana chiremba navana mukoti panjodzi yekubatwa nechirwere ichi. Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Maikove weStudio 7 kuti vanhu vagare vakacherechedza mutemo welockdown senzira yekumisa kupararira kwedenda iri.
Kuona kuti chirwere chatekeshera nyika yese, patara zviri overwhelmed, konzero ndechekuti during maholiday season vanhu taifamba famba, vanhu tanga tarelax. So ndosaka tiri kuona uwandu hwechirwere ichi chatekeshera nyika yose.
Pakatanga chirwere ichi muna March muna 2020 pakwasina vanhu vakawanda vangachishaya nepamusana pechirwere checoronavirus. Taiona kuti pamwe pa2 weeks paingoshaya munhu mumwe chete. Zvino pazosvika kapanguva iyo pasi rose rutans pane strain 2 iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei, especially vanhu vechidiki. Senyanzvi nyaya dzeutano ndeapi mashoko amungada kupa vechidiki kuti vanyatsonzwisisa kuti aiwa coronavirus haisi kuita zvokutamba, iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei?
Tinoitika ndechekuti ezvino mazuva ano tave kunge tiri mugara munyika 1 yavanoti iwo global village. Saka posibility yekuti iwo strain iyo inokwanisa iri muZimbabwe yakanyanya maningi. So vanhu vechidiki tinoti nguva ino yave kuti tinatsoteedzera zvataitaura zviya kubvira corona itangi, zvesocial distancing, zveself isolation, zvequarantine, takufanira kunatsozviita maningi nestrict hygiene nekungoavoida kufamba-famba.
Tichitarisa zviri kuitika muzvipatara, Dr. Simemeza, tatonzwisisawo kuti zvii zvambo kusangana nazvo muzvipatara.
Chinonangechika nechirwere chekorona ndechekuti chinoafekta mapapu, saka kufema kunoita kushomeka. Vanenge vaona chirwere chiri extreme vanenge vaakutouya vaakutadza kufema. Saka kurapa kwacho tinenge taakuvabetsera kusupplimenta oxygen, kuvabetsera kufema. Ndo zvikuru kunoita muzvipatara tichibetsera vanhu korona.
Ana dokta ari kushanda zvakanaka here muzvipatara?
Vana chiremba vari overwhelmed sezviri kungoitika pasi pano nenyaya yekorona iyi. Macases acho akawanda uyezve mamedical personnel agara ari mashoma. Vanhu vari kuita zvavanokwanisa but basa riripo, inge tinofanira kuramba takashuva.
Vanga vari Dokta Tinotenda Simemeza vachitaura naMike wewe weStudio 7 vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.